Saka I pop up up Chelsea. Mwiri mani nindi mwana kango chekira. Pano basi zomaka ndetira. Saka I pop up up Chelsea. Mwiri mani nindi mwana kango chekira. Baba, pano basi zomaka ndetira. Lichabuda lichinyura ndi chungo shetira. Babu babu na yetira, muri manenge ndiri munda kango jekira. Baba, pano pasi zvamakandetsera, ndichabuda ndichinyura ndichingo shetsera. Ndikuda chiedza, kupenya sechiedza. Ndichiti ndikuda chiedza, kupenya sechiedza. Ipapo papu chayetzira, ndizo zvandochemera. Ndokuda chiedza, kupenya sechiedza. Ipapo papu chayetzira, papu chayetzira. Ndokuda chiedza, kupenya sechiedza. Ipapo papu chayetzira, ndizo zvandochemera.
Ndaka kurira munamo kukura dzaingove ngano. Ndaka barirwa munzara kuguta raitove zano. Ndakatanga ndiri pasi, can you imagine ndave pano. Ndoka life came ghetto, no winner wapinda haso mbiri kunashe. Chandongo dai mari so musatye, anza wambofa white bag. So I'm thinking kuti ndife. We only live once ndozvai. Taurwa nevamwe so I stood up. Get up and try to live full. Sendisingade mama vaitomboramba kuti ndiimbe. Really she don't believe in first life avazvide. Ndakati nzwa inyasha ndikati rega nditimbe. So all she sees the best kuti mwana azirombe. Wangu unotogaya ndiri tsaga. Vedwe handizi hembe saka please musandiedze. Ndogaya ndirikurasika ukanzwa vachindi tsvaga. Unovanzwa vanotaurisa bhatava namukano.
Semwenje murima ndisadzimai ndi. Uda kwa ruvira kwa rupinda na kwa umazuwayu. Shaka umazu pando pasi. Ukandisa vangwe mapfumo pasi. Shimwe shino jipesa simba. Asimamba kweza pobu ya po. Ntigo shaina bo ini. Ntigo shaina bo. Shungu izo, shungu izo.